chekutanga Violet hakuna chinhu chinonzi maprinciples chinosanganisa vamutamba rawe tinogara tingokuudzai nyaya iyoyo zvakataurwa kusadhaki zvakapera saka musangano wangu uripo wacho haunganzi musangano wemaprinciples wokunzwisisa kwedu nokuti isusu maprinciples tinoaziya ari vanhu vanova ndivo vakuru vemapolitical parties ndechekutanga chechipiri Violet nyaya iyi haina kutanga nezuro nyaya iyi yakatanga svondo rapera vachangirai pachavo vakafanira vanyuzi vanyuve vari munzira vachienda kukomesa vachida kuti ngavasangane vaite musangano navamugabe vanyuve vakavataurira kuti havako vakabvumirana navachangirai kuti vachazosangana svondo rinoteera rinova ndiye nezuro vachangirai vakataura kuti iva vasi kuzomboenda kumusangano wokunotaura nyaya yeconstitution vanyuve vasipo vachangopedza kutaura kudaro masikati acho vakaenda kumusangano vakanosangana navamutambara navamugabe vakadeedza vamatinenga zvirimo zvamakaverenga mumapepa zvose zvaitaurwa nezvazvo nezuro vanyuve vakafanirwa zvakare nehofisi yavachangirai vakanzi kune musangano unenge uchazoitika na3 o'clock vanyuve vakagadzirira kuti vaende kumusangano vakazofonerwa zvakare nehofisi yavachangirai zvikanzi vamugabe vati kwete havasi kuda kuti vanyuve vauye kumusangano uku asi vachangirai nemutauriro wavo vamakoni vakataurira vanyuve kuti aiwa vachangirai vati kumusangano uyu ukange uriko iva havasi kuzoenda kunokurukura nyaya yeconstitution kana vanyuve vasipo vanyuve vakatozofonerwa dzanguva dza3 o'clock vaakufonerwa kubva kuhofisi yavamugabe vachidzi ngavauye kumusangano chero pavakaudzwa izvozvo vakaudzwa kunhu kwaakusiriko kwaakunofanira kunge kune musangano vakatozotsvaga vakazowana kwaakune musangano vakati vachisvikako vakawana vamutambara vamugabe navatangirai vachitove mumusangano vamatinenga vasati vapinda vamatinenga vakadeedzwa kuti vapinde mutauriri wavamugabe akanovaudza kuti vanyuve vari panze zvikanzi ngavambogarapo tichiri kukurukura vakapinda mukati vakakurukura navamatinenga vari vatatu vanyuve vari kunze vakazodeedzwa vanyuve ava vakati vatosangana vaakuvaudza zvavanga vabvumirana mumusangano mavo
wavango wati hanzi wanyube zviri kunzi havana kumbobvira waobjecta pawakapinda mumiting imomo
wanzi huyai kumusangano wambonzi ahuya ukazonzi aiwa wozonzi huya wochinzi chipinda saka vanyuve vanga vachifanira kuti vapindamo votanga kuti vapopote kuti naini mambondisiyirei panze
saka
zvirikunzwisisa kuti nyaya yavo ndeyei
saka zviri kunzi hanzi iwo maprinciples avakabva vabvumira kuti paitwe komiti inotarisa iyo final draft saka wanxube wanga warimo here muagreement yokuti mabato arimo
muhurumende ndozvandiri kukuudza Violet kuti pavakapinda hurukuro yange yatoitwa kare yekutaura kuti kunofanira kunge kune komiti vakataura zvavakataura ipapo vanyuve chekutanga chavakataura ndechekuti tiri kuitirei iyi komiti nekuti takagara tichitori neconstitution kare tiri kufanira kuti tiendese constitution iyi kuti iende kuparliament ndochekutanga chechipiri vakataura kuti iyi komiti yamuri kuda kuti itwe inofanira kunge iri kutarisa zvipi zvacho ipapo pacho hapana kutombobvira paitwa chibvumirano pakati pavamugabe navachangirai panga pachitori nekusanzwisisana kuti iyi komiti inenge iri kufanira kunge iri kutarisa zvipi bato redu richiri rakamira patika takamira ipapo pakuti ngatibedze ifacilitata yedze kutibatsira kuti atigadzirire nyaya iyi tinzwisisa nekuti tiri kuendeka
saka sadhaki maidaidza kuti iuye
isusu takanyorera kusadhaki tatori neshondo tanyorera kusadhaki zvazvakanakira ndezvekutove kusadhaki vacho vari kusvika nhasi namero saka mangwana tiri kusangana navo kuti tichitovaudza kuti chiitacho chiri kuiti vemdct chiburikidza nasekretary general wavo vakange vandiudza ini kuti vanyorawo tsamba kusadhaki kuti pano pane makakatwana uyai muzotibatsira hazvingaiti kuti apa makumbira munhu kuti munyai ngauya azokubatsira ini madzokera mese masangana maakutosangana zvenyu pabonde mochiti achiuyai muzotibatsira zvinenge zviri kubatsirei izvozvo maapabonde maapabonde mese mongoti chiregedza ako munyai tadzokerana tapabonde asi kana musati maapabonde kamunombotanga mataura kuti aiwa mazano hatisi kuonani imbotangai mauya kuzogadzirisa nyaya